Musangano wedu, raisha sapataka gona, nebataka kanganisa, kutitikwanse kugazirisa, kutikana to nunga zira urumenda jita ayo, urumenda murugu taza pakati, murugu posha pakati, urumenda ayo zikwanse kudi, kuzo nunga zio kwa tiri, chitizo, ah, saka murugu nanganiza, zaturu kutaza, kwa imi murugu ono ere, pa murugu taza.
Chii isha maona imi muongororo za makaita, see shaka kanganiswa.
Nekuona kwangu, neokutu, pataka tanga kukiuta mapato wakazu mirira kare kare, wajinji wedu tange tine mabasa yedu, taenda kumabasa yedu zingatiri magweta. Kazi chaka itika ndecho kuti makore makumi afure. Mari yaka tanga kupina munyika. Nyika zagara sana Britain, nana United States zichipa mari. Saka zwa akuri wakuti kana tisina kubadaru atisha iti mabasa yedu. Saka pasi sina ya inozi voluntary. But chechipiri, ndecho kuti muna 1999, mapato wakazu mirira paka batana ne Zimbabwe Congress of Trade Union waka former MDC. Chini changi chaka naka ipapu. Nuri nyika yai da vanhu vakawanda kuti vanhu vabatane varwise uori wainge uchitika munyika. Asi mabato akazvimirira akazoramba ozendemara nemovement for democratic change kwenguva yakareba. Nekuti kana tiri mapato akazvimirira tofaa kuti akazvimirira hatifaa kuti akabatana nemapato anopikisa hurumende. But kechitatu ndekekuti mapato akazvimirira akazonyenya kuwanda achionzwa kunzi avapuwa mari mangwana ndobana ndanotangorangu uyo otanga rake. Saka ainge apane makwikwi pakati pemapato aya.
Munera mangwana chii chingaitwe kuti masangano iwaya amutsiridzwe kubva pavari pari zvino nokuti takatarisa zvakawanda zviri kuitika munyika. Tikatarisa mwedzi yapfuura mitatu tatiri kuona mubato rezano PF manga muchiita mapisha pisha akawanda asi hatina kumbonzwa zvakawanda zvangazvibva kumasangano akazvimirira.
Chinodiwa ndechekuti zvo muna 1999 patakataka kuti no takuda kurwira kodzero dzevanhu takaenda kuvanhu ka tikaita yeyenzi People's Convention vanhu vakati aiwa imi takupai simba rekuti mutimiririre kasi kana wapuwa simba muna 1999 hazviri kuti unoita makore gumi nemana uchingofu kwati vanhu vachiri kuda kuti uvamirire. Tofaa kudzokera kuvanhu totanga kushanda nevanhu. Kasi chimwe chinhu chiri kudiwa ndechekuti vamapato akazvimirira aiwa kuri kunyora tinogona kunyora kuri kutaura aiwa tinogona kutaura kasi kuzonzi ngatichiitei zvakati ndopandiri kuona kuti panenge patiri kutadza ipapo.